Musi wa 16 mwezi wa pera, nengo dzechimwe chikwata che Citizens Coalition for Change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vaJameson Timba kuAvondale muHarare. Nengo dze CCC idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Avasi vezvematongerwo enyika chete varikuti munyika maberekera ingwe. Chikoro cheBeacon Hill Primary School kuPlumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvino hazvina kugadzikana munyika. Mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera, murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere.
Ndakasungwa ne Thursday musi wa 27 June mutown muHarare. To cut this long story short, I had to sleep myself. On negotiation yekunzi, since ndo yarako ripo, unokasira uenda kuchi kukoti mangwana. Mumasales macho, taingoroa, chisundwa, mangwana acho makuseni, fans alright, furafuti kompite yako, pane warfara kusecha vepana, so as I alright, chumumpai fine. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare, Rumbidzai Mpofu, anoti kune nhunzva tunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano weSADC.
Ma opposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga.
Kutaura kwamuzvare Mpofu uku kunotsoropodzwa naTapiwa naShechiriga wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira reHill Zimbabwe.
Hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare murinyararo dzingava nhunha dzavo, nokuti kukana vanhu vane nhunha kunyange maringe neSADC pachayo vanotendedzwa zvakare kuzvitaura, nokuti constitution yedu inobvume vanhu kuti vataure pavanoda zvavanoda kune wavanoda. African Charter chaiyo on Human Rights inotendedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda.
Zvava kuchikisa kuungana muguta reHarare muri vanhu vanodarika vashanu sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa. Asi kunyange zvakadai zvichiitika, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano weSADC Summit.
Tokazviona sese chikura fatinongoti vana taionererwa musongongaita maemwenzi pamba maiona kuonererwa kwaita mwana yeye, asi vabereki vakangwara vaikatora vokaida navo kuseri vokashwapura kuti kadzikame, kunonzi muchishona chedu imbwa inoroverwa paguyo.
Vamwe vezvematongerwo enyika vari kutyira kuti nekuda kwekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vekukinya svondo rapera vachiramba nyaya yekukwidzwa kwemitero, hurumende yeZimbabwe ichatowedzera kumbunyikidza vanhu. Kuratidzira kwevechidiki kwakaona vanhu makumi maviri vachiurayiwa nemapurisa kunyanya vechidiki kwakamanikidza mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto kudududza paurongwa hwavo hunonzi waizoomesera varombo uhu. Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vakamboshanda nesangano reUnited Nations Federation of Youth Associations vaMacleo Mapfumo vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kunyararidza vanhu kana vaine zvinyunyuto.
Chinonetsa ndechekuti veruzhinji vakaudza mapurisa kuti vari kuda kuratidzira vanonyimwa mvumo yekuita izvi. Kukana bumbiro remitemo richitendera kuratidzira, vanhu vanorambidzirei? Asi ivo nerimwe divi, dai ivo vacho vanoda kupinda mumigwagwa vachiratidzira vaita izvi kwete kuzoita mirizhonga nekukanganisawo vamwe vasinei nekuratidzira kwavo.
Musangano weSADC uyu uchaitwa mwedzi unotevera muno muHarare uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro weSADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kutyora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo neUnited Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.